Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita 21 2019 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro richacherechedzwa mangwana.
Tinozviziva mese kusarudza takaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Vheki yanga ichiita basa yakarekera divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodza naMnangagwa ivava. Kati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo
mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vanoti havatenderane nemamwe mashoko ataurwa navamunangagwa panyaya yesarudzo mumashoko avatura Nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Momaduku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura nhasi mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro rinocherechedzwa mangwana. Vachitaura nhasi vari kumuzinda wavo weState House vaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane. Vativo imba ine kurwisana inoondomoka. Vaenderera mberi vachitiwo pose panopera sarudzo panoda kuti paitwe sungawirirano kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive rivalry. Democratic contestations should never destroy our national cohesion.
Bumbiro remitemo yedu rinotisungira kuti tiite sarudzo mukupera kwemakore mashanu ega ega. Kupikidzana hakufanirwe kuparadza kubatana kwedu. Zvematongerwo enyika hazvifanirwe kuvhiringa nyika yedu. Zvematongerwo enyika zvinofanirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Mwari ngavatikomborere. Mwari ngavakomborere Zimbabwe.
Let unity, peace, love and harmony prevail over our great country, Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo tapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko uye aburitswa padande mutande reTwitter reMinister of Information. Zuva reUnity Day rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unity Accord pakati peZANU PF neZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru 20 kumatebeleland nemidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th brigade yekuponda vanhu ava. Hurumende inoti yairwisa vainge vaipandukira asi vezapu vachiti yainge iri hondo yekurwisana yekurwiswa kwevanhu vechirudzi chechindebele chete. Vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kukumbira regerero vachiti yaive nguva yekupengereka asi vamunangagwa vakati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi kunyange hazvo naivowo vasati vakumbira regerero. Munguva iyi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Vachipindurawo mamwe mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati havatenderane nemaonero avo panyaya yesarudzo.
Nyaya yenyika isiyo kubatana kumiso. Nyaya yekubatana ndeyekubatana pamazano, papfungwa, pamuono, parudo. Munoziziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto. Anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakaitira divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodzana amunangagwa ivava. Saka yakati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo. Takaenda kuConcord tikapokana. Saka nyika ine kusawirirana nekwete nesarudzo chete asi kuti nekuda kwokusaitwa kwezvinhu zvakanaka. Saka ngatisangotarisa kupokana kwesarudzo, pane kupokana kwematungamirirwo enyika. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kutongwa, isino kuti vanhu vanofanira kutungamirirwa nekuti havana mhosva yavakapara. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kupuwa shamhu yemunyu, isino kuti aiwa ngatipei vanhu zvinotapira tidi nyika shuga. Ino mazano marayirano, kurika denga kubatsirana. Hakuna anoita chinhu ari ega, zvanza zvinopezana. Saka ngatibatsiranei kuti nyika iende mberi. Isu toda kuti munyika muve nerunyararo. Zuva ramangwana unofanira kuva mucherechedzo wezvatisati takwanisa kuita munyika muno, kukwanisa kungowirirana chete kuti vanhu vaonesana. Ndakati kuna vamunangagwa, uya tisangane ka mukoma tipedzerane nyaya yesarudzo iyi, tipedzerane nyaya dzatiri kupokana dzekuti munorovesa vanhu nemapurisa, munorovesa vanhu nemasoja, munorovesa vanhu nevabereki vavo nemadzikoma avo anofanira kunge achishanda vachiremekedzana, vanoshandira hurumende vachishandira vanhu. Kuti hurumende vanhu, hurumende havasi vatungamiri vanokwereteswa masimba, hurumende vanhu ndo vanofanira kuremekedzwa. Saka izvozvo havasati vada kuti tiwirirane.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladu.
But isati pindi kuherisadza mutekweka tevera isitiziva kuti ngwena tinotambira kunonyudza toda kuti uyai kuno. Hatidyiwe takasunyura sematemba. Isusu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati tosangana pakati. Isu hatisi kuzowanikwa kupolad. Polad iboka ravamunangagwa ndivo vanowirirana navo. Saka tichamirira kuti vamunangagwa vaungane neva vanotaurirana navo ikoko, vova nechisungo chavo chavanoita. Kana vane chisungo chimwe chete, ivo semutungamiriri vepolad votiuya nezvavanenge vawirirana tochiita nhaurirano chaidzo pakati pedu isusu navamunangagwa. Nokuti isu hatisingadi kuenda kukwaya yavo. Ngavaite kwaya yavo vamunangagwa, vapedza kuwirirana nekwaya yavo tanzwa rumbo rwavari kuimba tochizosangana toita kuti isu tiridza ngoma ivo vachiimba rwiyo rwavo rwokupolad.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muBulawayo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku, avo vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vari kushora zvikuru hurumende nedanho rekuda kuvandudza bumbiro remitemo vachiti izvi zvinofanira kutanga zvabva kuvanhu. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvikamu zvine chekuita nekudomwa kwevateedzeri vemutungamiri wenyika kuitira kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvaiitwa kare uye kuwedzera makore vatongi vanenge vasvika makore ekuenda pamutikandigere. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa kudomwa kwevachuchisi vakuru vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi Tabata muzvinafundo Maduku.
Bumbiro remutemo hachisi chinhu chekungoti kana political party iripo kana vanhu vanenge vari kutonga nyika ingavo kana vafarisa vachida kuona kuti tine masimba vongomuka voti hakuda kuchinja bumbiro remutemo nenzira iyi nenzira iyi. Hazvifani kuitika izvezvi, kukanganisa kutonga nyika. Vanhu vanosarudzwa kuti vatungamiri venyika pasite bumbo remtemo riripo kana wasarudzwa for 5 years zvakaitwa munangagwa zvese unofanira kunge uchitonga nyika nemitemo iripo kwete kuti wasvika paipai uchingoti tange haona nenguva yakareba wautsanga zvokuchinja bumbo remtemo hazvifaniri kubvumidzwa izvo saka zvinofanira kungoramba chete kuti zviri kubva kupi bumbo remtemo rinokwanisa kuchinjwa hongu asi hazvifaniri kubva kuhurumende iripo ngazvingobva kuvanhu vakawanda vanotaiwa ichi neichi neichi totaura kana ipapa apa vehurumende iripo ichifunga kuti pane zvainoda kuchinja bumbo remutemo ngaitobvira nekure yotaura nyaya yayo kuti tiri kuona kunge pane chakati chakati hamuonio here kuti iyi tingachinja bumbo remutemo kwete kungoti aiwa tatogadzira bill tatobva mumiting yecabinet tida kuchinja ichi nechi aiwa hazvifaniri zvinofanira kuopozwa izvozvo
asika vamadhuku vanhu vakavhota vakapa ZANU-PF masimba iwayo yekuti kana ichida inokwanisa kuwandidza bumbo remutemo nekuti ine yatinoti ya 2/3 majority pachirungu saka pane chakaipa here kuti ishandise masimba ayakapuwa nevanhu vacho kuvandudza bumbiro
hativhotere vanhu kuti vachinje mitemo yedu tinovhotera vanhu kuti vatitungamirire
NCA iri mupoladum inyaya yamuchasimudzawo here kuna vamunangagwa pamunozosangana navo
ivini mangwana chaiwo musi wa22 December tichasangana napresident vamunangagwa nevamwe vepollard panzvimbo yakatonaka zvayo kufamba kwavo nodoku nemeeting inoda kuitwa ikoko ini ndichataura izvozvezvo and nyaya iyo icharamba iri mukati mepollard kana vakasashandisa pollard kuti vabvume zvakadaro izvozvo kuti vachinje direction yavakuita panyaya yakadaro isu seNCA tinenge tava kutariswawo kunoti saka zviri kubatsira chinhu here zvepollard kana pollard isingakwanisi kuita mukana wekuti vanhu vataure pfungwa dzavanenge vachida
mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvinhingamupinyi zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona pekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka
ko vamwe vari kuti honorable munenge mati kurumidzei kutanga kuisa zvigamba pabumbiro remitemo here
mutemo unogadzirwa kuti ubatsire kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nyika itongeke zvakanaka kana mukagadzira mutemo mukabva maona kuti mangwana acho kuti mafungiro atakaita apa handiwo haumiriri kuti vanhu vatsambure stereki kuti ugadzire zvinhu zvawaona kuti zvakashata hatisi vana mwari vanoita zvinhu zviri pefekti
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare vari kwazvimba Botswana inoti ichaita musengabere zvarwa zveZimbabwe zviri muupotere munyika iyi kana zvikasanyoresa kuti zvidzoserwe kumusha musi wa31 zvita usati wapfuura shingirai madondo anoti panyaya inotevera
asi urongo wobotswana huri kusoropodzwa nenyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirijonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga rezanu pf Mudzidzisi wemitemo pa Gaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti danho iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana hairemekedzi zvisungo zvakaitwa nesangano remubatanidzo wenyika dzepasi rose United Nations.
Because kana uri wakasaina kuti we are member of this treaty of convention unoto wakasungirwa kuti itevedzere zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti ufollowe haisiri optional kana uri a signatory, you must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vachoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda imomo mudu and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoisa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano remubatanidzo wemapato anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhotsa vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka. Nokuda kwekuti umbowo unoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka nezvinhu munyika.
Mutauriro wavari muupoteri muBotswana vaBekim Piroweza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haisi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidipota vanodipota but tinoda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadipota vasati vada kudzoke because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikliwe. Tinoda kuti makesi dzevanhu akliwe. Security yevanhu ngaive security, international security, tiri kubva kwese kwese kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008 vazhinji vavo vachiti vatsigirwe MDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letlhare vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumusha kwavo panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kuzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu ranga riri kubata mabasa api ekubatsira vasikana vechidiki gore rino.
Gore rineiri isizvo sesangano redu reFemale Students Network nyaya dzanga dzakati wandei ndinoona nsemaniro yakaita kunze zvinhu zvanga zvakati onei munyika yedu yeZimbabwe. Zvinorevezvo kuti vana vasikana vazhinji vanga vachisangana nekushungurudzika kwakanyanya kuzhinji kumbunyikidzwa panyaya dzepabonde dzo nyaya dzatakatinyanya kusangana nadzo nguva ino ende tanga tichisangana nevana vazhinji vanga vachineseka zvizhinji mumakoridhe pamusoro ende uyezve nenyaya yekushaika kwechikafu uyezve tinoona kuti makoridhe chikori chedu akakurumidza kufara nenyaya idzo dzandataura dzekuti chikapu changa chishomeka uye zvekutanga vadzidzi vedzidzo yepamusoro vechisikana uyezve vose nevakomana vanga vachaya chokudya izvozvo.
Takatarisa gore rinouya ndezvipi zvamungada kuona sesangano renyu Female Students Network muchishanda muchiita mukuedza kurandudza upenyu hwevanasikana nyanya?
Gore ra2020 tine shuwiro yekuti zvinhu zvichashanduka ende kune zvebasa redu richavandudzwa zvizhinji nekuti zvine gore rino zvanani tichitanga tichiita zvizhinji tanga tichiedza kunyatsokusvika pamidzi kuti tichakurudza kuti dambudziko riri kubva nechepasi uyezve tichiisa maringe yekuti tingazvigadzirisa sei dambudziko iri ende ndichireva kuti gore rino ndiri kufara kuti takakwanisa kuita pachirumwe renzi strategic plan review ndichireva kuti takaisa zvose izvozvo zvatinogona kushanda nazvo mugore ra2020 panzvimbo kuti tione kuti tigadzirise dambudziko iri. Zvizhinji zvakasangana nekushungurudzwa tiri kuona sekuti gore rinoya tinenge taane mutemo unonzi National Sexual Harassment Policy kana kuti mo uchabata iwo vanombunikidza vana ava vaperpetrators. Saka tiri kuona sekuti gore rinoya tine tarisiro yezvakanaka kuti aiwa tichange taane mitemo tichisimbisa mitemo inoita kuti vana vechisikana vadzidzi vechisikana vawanike vachichengetedzwa uyezve bata redu iroro rekukurudzira vanasikana kuti kunyange munyika yakatarisana nezvakaoma kudai iwo angakwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yavo uyezve vachikwanisa kuenderera zvakanaka neupenyu vachikwanisa zvakare kuovercome kana kuti kuona kuti vangakunda sei matambudziko atakatarisana nawo nenyaya yekuzvibata nenyaya yekungoonawo kuti aiwa chikoro chedu makore mana chiri tiripo asi chiri kunetsa zvakati wandei ngatingoshingai vana uyezve tichikwanisa kuti alog hurumende yezimbabwe ikwanise kuunza harenzi magrant wenyaya yatiri kutaura pari zvino asi ndinoona sekuti iyi pachipuwa ichocho pachiri pakati omei nekuti mitemo yakaiswa ipapo ichakati omei nekuti tiri kuti aiwa ngavachipiwa magrant vakwanise kuwanika vachibatsirikana pavanenge vachidzidza.
Vanenge vachida kunzwa nezviri kuita sangano renyu kana kubatsirwawo nesangano renyu vanokuona ikupi?
Isu iye zvino tiri pamaofisi zvedavanikwa panet one bufisty flow kwakanzi iko Majete selegal practitioner shanda pamwe chete navo magweta ivavo ndopatiri kuwanika uyezve nhamba dzenhare vakasununguka vanotifonera pa 0775054755 nhamba yakare iyoyo ine WhatsApp number zvinoreva kuti aiwa munogona kutiisira henyu meseji panhamba idzodzo tigokurukura maringe nezvose zviri vechisangana nevanasikana uyezve nevana vakomana izvino takuda kubata zvine vana vakomana vanenge vachineseka. Facebook tinayo ii apo ndopamuchaona muchazvionera mega ipapo Facebook yedu inoti iyo Female Students Network Trust makaona paine logo iroro ndo Facebook page yedu munotibata pawebsite iyo inoti www.femalestudentsnetwork.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvel Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mavelasa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevanhu mukurarama umo vanotengesa zvinhu vari kunzi vari kuramba kutambira mari dzendarama kana makoini mumabhizinesi avanenge vachiita. Izvo zvaita kuti tibatewo mukuru wesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai. Tougamuchirai nemufaro muchirongwa chedu waWadzai.
Tinotenda nemukana wamati pao.
WaWadzai, tiri kunzwa matambudziko akasiyana-siyana, zvikuru munyaya dzemari. Kunonzi vamwe vari kuramba kutambira mari dzemasendi kana dzemasirivha, macoins nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitika? Muri kurarama sei?
Chokwadi chiripo mukoma ndechekuti zvinhu zviri kugosha, zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika, ende nyaya yamuri kutaura yokuramba kwemari ingori cherechedzo nekuoma kwaita zvinhu munyika. Hakusi kuti tiri kungoramba maridzi panjeke sekuda kungoomesera vatengi aiwa. Inhau yokuti sezvatagara tichitaura mari iyi haisina value, mari idzi hadzisi kukwanisika kuti tinge tichidzibata nouwandu hwadzo. Munoziva vamatengesi vamwe vanoita mamwe mamemba zedu vane vachifamba kubva papoint A point B vachitengesa vachienda mberi. Vamwe vakutofosoredzwa kufamba vaita senge vakabata masaga chavo chavo emari yemakoi. Ende izvi hazvisi kuti paconvenience pakuita mabhizinesi edu. Saka isu tiri kukurudzira maauthorities kuti aiwazve chiuyai mutipe mari dzinoita kuti tikwanise kutreda mune zvakanaka, tikwanise kutreda tichifamba from point A from point B tichishandisa mari dzisingatiremeri uyezve dzisingatipe mutoro wokuita nabhizinesi. So that atirambe tichiita senge tiri kuita inconvenience macustomers edu anotitigira anoita kuti tirambe tichirarama.
Asi kuwanikwa kwemari dzendarama idzi masendi iwaya kana macoin, asi zvinotorerusa here mashandiro enyu kuti mune muchiwana mari dzechange?
Zvakafanana nokuti 25 cents pari zvino mukoma dzonga hapana chaichatenga. Dhora chairi chairo hatichakwani kukwira kombi kubva kumufakose kana kuwaifiridzipinda mutown. Harichina value yarichaedha. Saka imari yokuti une wakangoita chishumbu wakaisa muhomwe yako asi isina chainokupa in terms of kutenga kana kukwanisa kutreda kuita business. Of course pachange tinobvumirana, asi tikatarisa panyaya dzevalue mari idzodzo idzi hadzisina uremu hwadzinahwo hwatanga tichiziva panguva yapfuura. Saka tiri kuti aiwa vakakwidza madenominations aemanotes vakasikawo kana kunana 20 kunana 50 exchange change inenge ichingowanika muma $5 iwo nema $2 but ma 20 cents ma 10 cents ma 5 cents hachanyanyi kushanda kana chitaura zviri paground chaizvo chaizvo.
Tiri kuonawo kuti matarisano nezororo rekrisimusi muri kuonawo business renyu pane chiri kushanduka here?
Aiwa zvinhu zvakaoma mukoma ndochokwadi, mari hakuna, vanhu vari kutambura. Izvezvi tikatarisa nenhau iyeyi yekuti boka reRBZ ranga rati mari yajekerere yawanikwa mumabhengi vawedzera mari, asi tikatarisa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuswera vari mumaqu vachitsvaga ma$300 but pane dzimwe dzenguva haitombobudisi $300 vari kuda ma$100 asi ndatombokwani zvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevabereki. Izvozvo zviri kuti ikanganisawo isusu pamabhizinesi edu nokuti matengerwo aimboitwa nguva yekrisimusi yakaita sezvizvi yakundosvika yakasiyana nemakore ano nokuti hakuna mari, vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo dziri mumabhengi. Chero vakadziwana futi mari dzacho ishoma hadzisi kukwana. Saka aiwa chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma zvakaoma zvakaoma. Tinongokurudzira ivo vari kutonga ava kuti aiwa uyeisai misoro pamwe mugadzirise zvinhu vana vezimbabwe vatambura.
Maita basa wawadzai tokutendai zvikuru. Manga makateerera kumukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro riri kucherechedzwa mangwana, vachikurudzira kuti vanenge vakundwa musarudzo vazvitambire kuti nyika ifambire mberi. Asi mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemaonero avamunangagwa panyaya yesarudzo vachiti kazhinji dzinenge dzabirirwa zvinozokonzera mapishapisha. Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Momadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ndotungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani ntaka zomuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 21 kuMpalakazi 2019 nenguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili esifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukuthinta i-constitution ekuba yiwo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu le-Unity Day kusasa. Ibandla le-MDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge-MDC
silesifiso esikhulu ukuthi ni amaZimbabwe wonke lapha ekhaya la ku diaspora basebenze ndawonye babe mulinya ngoba ukubambana kuletha intuthuko kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho ke siyabe sifisa sibili ukuthi ni ilanga lelele Unity Day libe linanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ulanga leli ivela kuzaphu leza PF zaphu leza no PF ikho kudabuka khona ilanga leli sePS letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqedwe umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi ni uED uqedwe umnyaka wonke sibhula njengabantu be MDC so ngala lungele lokuthi ni aqale sikukhuma ngeunit ngala lungele ukuba ngubaba womuzi yena kwazi ukuthi uqedwe umnyaka wonke harathi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi ni maye sina ukuthi abe united labantu kumele asebenze kana nami ndawonye kulokubalisa and siqedwe umnyaka wonke sina njenge MCC sithwale senzima esibhula ngoswazo lwenzima uyidi
uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge MDC sithi yena uba ubaba yena ma iDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le MDC kulokuthi achone esilwa layo so yena umele azi ukuthi isitha esikhulu ukuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiye lemuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okusenza sibiye lemuva so umlayezo omkhulu ngeUnity Day for ED ukuthi thina njenge MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthi ngathi sihlanganise iyasilisanisa izani PF choni ivula abantu be MDC sikubonile umnyaka wonke lo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhotini so akula into engangakhulunywa ngo-EDA unity yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama Zimbabwe uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende. Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni iLaw Society of Zimbabwe isisole kakhulu uhulumende weZanu PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa ngoZulu ngo-2013. Inguquko le ijonge ukupha umongameli amandla amaningi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZanu PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. ILaw Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana nalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba sinakhangela iconstitution le yabhalwa nguZulu uZulu wonke jikelele nje wamamatheka ngokudidizela ebhala izifiso zakhe kune-constitution. So akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphongutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababe benathi ama-whisky nje bazidabela sebephongutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zase ziphongutshela kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla nje.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi athi ngalokho esingathi ngesilungu ukuconsolidate ipower yakhe, ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wasisika nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe. Ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo ekhathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni ezemthetho.
UMnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha uMongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela
izakhamizi enyakatho lasezansi yamandebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge emathebelelendi ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yalonyaka idanele imhlambi izibaya zavalwa emzini emnengi. Inengi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zenkomo zingange 15,600 izinkomo ezingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani okweneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
UMnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Enelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation lakhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi uMnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni uMnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki nxa ngathi uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo, iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi seMashelo Moshe, unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echasisa.
Indlala esilayo yesitavela, abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholisayo naleyana bayicholisile ihlanganise kube ligogokho bese lishare ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho lamanzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka 2019 eshawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Idlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngaleso yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanokuthengiswa ewardini, but manje lalowo mumbu awusatholakali.
Umnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi seMawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emaNdebeleni laseNkabazwe lide ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela amanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge itshaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Namukela kwesiphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo waka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-NDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esizweni esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe lelane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi, esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo zimota zabo. Inikeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abalama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe, kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities, ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labo mama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe eZambia Malawi lokhe kungani kuyadeteriorate ama percentage ama female leaders kuma local governments so bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphani kuyafika ku 56 njalo kuyini esingakwenza bese sincedisa ne-networking i-regional networking ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana sinike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwile-guest adivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richer sebe-above 50% if in a representation in their local government. Njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho wokuthi akubi le nani lidlulela abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo kwa-ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukansela weselobela engwebandla le-MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawuma kudla kulaZulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadamu agqibelekile. Izifuyo zinazo zithwele nzima, ziyafa. So phela angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye, kodwa ezinye izigaba izulu like lana. Khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angene emadamu, amadamu agqibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzabunzima kwedlula lo esikuona
kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngabo?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlela so imali kayikho ebantwini but ukuhamba kathesi kuthemule edlileyo bebehamba but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo ngijala anayibuhle ngobuningi bayo ama-houses awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
ukuba ulula bathi mina ngiyaphisana labo akwenzi lokho
manje njengoba sithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile abantu balima ngani
abantu bazulohlelo lwa introduce ukuthi ungajopho bayagipha amagodi bacha ugajopho balima ngezandla
ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani
akula njisinkwa kugande lapha kungela kula nto ekhona kula Afrika ngelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kuzima
hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho
hayi ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yini umnikwa uJabulani ukhansila
hayi sibongile ba lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukhansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lilani
siyabonga tsahelidala
Zimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda zaqala kuseleka izinto okufana lokuseleka okwenzekala kuseleka inyama awawuthola abantu bezicocela nje le matalenti bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama iyitheko kuseleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela kodwa kuselakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babe vale khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela omama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe abantwana babuyijilo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu kuqakatheke kakhulu empilweni yomuntu uyabona ukuthi njani impuphu nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka ijulu line balime washaye bahleli phezu kwawo bathi okuningi ungaseleka kula ndaba kodwa ke ungaseleka ukudla ba Jehova sithembe wena
Uma mkono wako athethisa noma entabeni enkulu lapho uthi intaba kayikhonjwa esicela khona izwi lenjelele akulandaba bonke lokho.
Nduna malaba nqabe khona abathethise njelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Uhlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ihambelana lo mumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.